manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 8/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 apo wando wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba uchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCOVID-19 haisi nyaya yechimbi chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo nekupesvedzera mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 1326 vanhu makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 vakabatwa nechirwere ichi munyika uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 34,552. Uwandu hwevanhu vapora hwasvika pazviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 28,551. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,675. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 95,075. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadc ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 miriyoni. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni zana nematanhatu kana kuti 106 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere chipasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nezvitatu kana kuti 463,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 26.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 miriyoni. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 miriyoni. dare repamstoro re High Court Justice Felicitas Chatukuta varasa chikumbiro chesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights chekuti hurumende imanikidze kuzivisa vanhu nezvenhomba yevaccine uye kuti paramende iziviswe nezvebudget racho nechimbi-chimbi. Justice Chatukuta vati nyaya iyi haina chimbi-chimbi nekudaro ichazonzwikwa mune imwe nguva inotevera. Resim Rights yanga ichimirirwa negweta vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance. Vanga vaendeswa kumatare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutweli Ncube. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZim Rights vadzika maibere.
Inyaya inoti katyamadza zvikuru ichitishungurudza kuti upenyu hwavanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika muno unonziwa haisinawo yechimbi-chimbi. Inyaya inoti shungurudza zvikuru, asi tiri kuedza kuti tigare pasi tione kuti ndepande api mamwe matanho atingatore kuti tifambise mberi nyaya iyi, nekuti maonero edu ndeyekuti nyaya inotishungurudza. Kurwisana nedenda rauraya vanhu 2 million pasi rose hainganzi nyaya isiri yechimbi-chimbi.
Munganyatsojekesa here kuti zvii chaizvo zvamanga muchida kuti hurumende iite?
Zvatanga tichikumbira dare kuti riite ndezvekuti vamanikidze hurumende kuti hurumende ibuditse COVID-19 vaccination deployment plan. Ndo chinhu chekutanga ichi. Chechipiri ndechekuti vaallocate my resources, budget, a specific amount of money panhau ye vaccination plan, ne rollout plan yacho. Zvinhu zviviri izvi zvakanangana nema obligations ehurumende mubumbiro redu remutemo.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya iyi?
Vanofanirwa ivo kuti vange vachiona kuti munhu wese awana kodzero yake yekuutano hwakakwana. Tinonzwisisa kuti COVID-19 iri kuuya iri dambudziko rakanyanyotarisana nenhau yeutano. Kutarisana kwatakaita nedambudziko iri kunosungira hurumende kuti vaite maresources neplan inoonekera iri pachena yekuti ndeapi matano avari kutora kudzivirira kurasikirwa kweutano neupenyu hwevanhu.
Mukuru weZim Rights vadzika maibere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, vaimbo vegurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yehuori kunasa uye mukutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana sezvo vachuchisi vachiri kuruka nyaya yavo. Tichiri panyaya dzanga dziri mumatare zvakare, nyaya yechikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri yanzi ichapinda mudare mangwana mushure mokunge vachuchisi vehurumende vati vanoda nguva. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa. Rangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 6.9 million vanoda rubatsiro muZimbabwe gore rino. Sangano iri rinoti pari kudiwa mari inodarika mamiriyoni mazana maviri yekubatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rapera, mimwe mitemo yehurumende munyaya dzezveupfumi uye zvawedzerwawo nenyaya yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Kuburikidza nerubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica, Britain neJapan, WFP yakwanisa kuwana imwe mari kubatsira vanhu kumamisha nekumadhorobha nemari yekuti vakwanise kutenga chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weWFP vaThompson Piri.
Gorera 2020 ranga rakaoma, igorera rakati gozhera nekuda kuti takasangana nedambudziko reCOVID-19 rinovara tatisingazivi nezvaro uye rakaita kuti tichinje mashandiro atinoita. Boka reWorld Food Program ranga rine unyanzvi hwatakawana mushure mekunge tashanda isu pa Ebola outbreak kune dzimwe nyika, asi dambudziko reCorona ratakazoona ranga rakati gozhei. Takakasira kugadzirisa zvinhu tichiita kuti patogovera vanhu zvikafu pasava ipo panozofamba kana kuti panova nokutapurirana kwechirwere ichochi.
Saka izvi maizviita sei vapi?
Taigona kupa vanhu kana chikafu chemwedzi miviri, mwedzi mitatu, vamwewo taiti kune nzvimbo dza dzinenge dzakati dzakatibudirirei kuine foni coverage kuchibata dzifoni maserura kuchiita sei, takatanga kutumira vanhu mari dzechikafu kuburikidza namafoni chaiwo vachienda vachinotenga muzvitoro pachezvavo.
Ko tichitarisa uwandu hwevanhu vari kuda kubatsirwa gore rino zvichienzaniswa negore rapera zvakamira sei?
Tichitarisa isu uwandu hwevanhu vanoda kubetserwa gore rino, tikuona kuti gore rino rwatidererei pane zvavanga vakari gore rapfuura museri ra2019. Tikuona sekuti isu zvaita sezvaita nani pane mamwe makore, asi kune dzimwewo nyika dzisiri dzeZimbabwe, nyika dzakafanana naSouth Sudan, tiri kuona kuti zvanyanya kutowedzera kunyika dzakaita sana Burkina Faso kuWest Africa, uko tiri kuona kuti vanhu veruzhinji vari kudawo kubetserwa nechikafu kupinda vataisimbobatsira.
Kose izvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika idzi?
Idzi inyika dzine hondo, nyika dzakaita sana Yemeni, nyika dzakaita sana Syria. Tiri kuona kuti denda reCovid raita kuti nhamo yezhara ive inowedzera munyika dzakafanana naidzodzo.
Ko pakusarudza vanhu vanopiwa chikafu apa, munozvirambisa sei?
Vanhu vatinobatsira vanosarudzwa mushure meongororo netsvagurudzo yatinoita pamwe nemamwe mapoka atinoti aya maNGO. Tinoita zveongororo iyoyi ichitungamirirwa nehurumende yeZimbabwe inonzi ZIMVAC.
Hazvinei nezvematongerwo enyika?
Chikafu rubatsiro runopuwa munhu zvisinei nezvematongerwo enyika. Hatitarisi kuti ndiwani, hatitarisi kuti uri weboka ripi rezvematongerwo enyika. Chatinotarisa chete ndechekuti une zhara here uye unoda kubetserwa sei. Ndo mapiro atinoita chikafu ichochi. Hatineizve nekuti uri werudzi gupi, unobvepi. Kana chikafu chichinge changova hapo mushure metsvakurudzo iyoyo, taona kuti uri munhu anonetseka asina chokudya. Basa redu nderekuita kuti munhu awane chokudya, awane chokuzviraramisa, agone kurarama.
Mutauriri weWFP vaThompson Piri vari parunare kuGeneva kuSwitzerland na Blessing Zulu Studio 7. Mangwana musi wa9 kukadzi, nhengo dzese dzedare reSenate remuAmerica dziri zana dziri kutarisirwa kusangana mudare iri kuti dzitange kutonga vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekutyora bumbiro remutemo yenyika kuburikidza nekupesvedzera kwavanonzi vakaita vatsigiri vavo kuti varatidzire zvine mhirizhonga pamuzinda weparamende weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Mhirizhonga yakaitika iyi yakasiya vanhu vashanu vafa. Aka kanenge kave kepiri kuti vaTrump vatongwe nedare iri, izvo zvinovaisa munhoroondo yeAmerica semutungamiri wenyika akatongwa kaviri. VaTrump vakanga vakumbirwa kuti vazomira pamberi pedare iri vachipa humbo hwavo, asi magweta avo akaramba kutambira chikumbiro ichi. Kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva, maseneta anodarika 56 kana kuti 2/3 anofanirwa kuvhota achivarovera nemhosva, danho rinogona kusabudirira sezvo vebato reRepublican rinove bato ravaTrump vasingatarisirwe kuvhota vachivarovera nemhosva vachiti munhu asisiri muhofisi nekudaro haafanirwe kutongwa. Ukuwo nhengo dzebato riri kutonga dzeDemocratic Party hadzina huwandu hunodiwa uhu, izvo zvinozoita kuti dzitarisire kunhengo dzinopikisa. chizaro wache Zimbabwe uye vari vakafano bata chigaro chemutungamiri webato yezvaro zvematongerwo enyika Repatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti idano rakanaka chose rekuti vatonge vaTrump sezvo zviri mubumbiro remitemo asi vanoti havaone zvichibudirira.
Ndinoona danho iri riri danho rinoenderana nemitemo yemuAmerica nenhauye kuti nyika inoi sezvo iri nyika inotedzera mitemo yemurau igwara rekuti rinozadzikisa bumbiro remitemo reUnited States of America asi kuti kubudirira kwazvo imwe nyaya asi kuti chirongwa chacho chichafambira mberi ndinoona chichifambira mberi.
Mataura imi kuti kubudirira imwe nyaya, chii chamuri kutaura pamusoro peizvi zvii zvinotarisa kubudirira kwedanho iroti?
Tinenge tichitarisa nhengo dzeRepublican Party kuti dzichawanikwa dzichivhota dzakamira papi nenhengo dzeDemocratic Party kuti dzichavhota dzakamira papi. Saka tikaona apa mavhotero achaita vamwe veRepublican Party vachapikisana neimpeachment process yavaDonald Trump.
Asi zvinosiya papi nhaka yavaTrump tichiona kuti kutongwa uku ndekwechipiri muupenyu hwavo semutungamiri wenyika?
Ndinoona zvichivhiringidza nhaka yavo pamberi apo uyezve mukanwa wavo wekuda kuzodzoka kuti vaonekwe vachitonga nyika inoi zvekare nokuti vakawanikidzwa vachiita kunge munhu apandukira nyika yeUnited States of America nevanhu vose vakaona kushungurudzwa kwakaitwa nekuevin kupondwa kwakaitwa mupurisa uya paCapitol Hill.
Totarisawo zvingadzidzwa kubva muzviri kuitwa izvozvi nenyika zvakaita seZimbabwe zvii zvingadzidzwawo kubva kune zviri kuitika izvozvi tichatarisawo vatungamiri wenyika?
Nokuti vatungamiriri vezvematongerwo wenyika vanofanira kuziva kuchedzera bumbiro remutemo remunyika yavo kuti varemekedze mitemo inochengetedza vangave mamwe mapato vangave mapurisa nemauto enyika dzavo nevatungamiriri veparamendi munyika dzavo nemitemo yemunyika iyoyo nekukurudzira kodzero dzevanhu vemunyika iyoyo vangave vanopikisana navo zvisingade kuti wavapikisana naye oita zvekuponda kana kuti oti kodzero dzako dzezvematongerwo enyika dzingave dzisarudzo oti kana wausina kukunda wotaiwa ini hatina kuona tichiwanikwa takundwa asiwo wakundwa kwozoti kana vanenge vakundwawo vane zvichemo zvavo zvinofanira kufamba munzira yakanaka sarudzo dzacho dzinenge dzanzi hatina kupedza famba zvakanaka dzocherechedzwa nevamwewo kana vangave vatare yebatsiro.
Ava vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa Repatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvino hazvina kumira zvakanaka muSomalia munyaya dzezvematongerwo enyika kushure mekunge mapato ari mumubatanidzwa uri kutonga ati haachatsigiri mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullah Mohamed. Makore avo ekutungamira akasvika kumagumo asi pasina kutenderana kuti ndiani otora chigaro ichi. Mubatanidzwa wemapato uyu unoti uri kuda kuti paumbwe kanzuri inofanira kubata matomu kusvika paitwa sarudzo. Zvichakadaro mauto gumi nemaviri emunyika iyi akaurayiwa nebhambu rainge rakateyiwa pedyo nemugwagwa mumusha weLDL neZuro nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero weAl-Shabab vari kurwisa hurumende yeSomalia. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanofanirwa kugara vakagwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti kana vachinge vabatwa nechirwere cheCovid-19 vave nemukana mukuru wekupora kubva kuchirwere ichi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zvirongwa zvekugwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti vave neutano hwakanaka. Kugwinyisa muviri kunogona kuitwa nenzira dzakawanda idzo dzinosanganisira kuita zvemitambo, kumhanya pamwe nekufamba zvinoita kuti vabude dikita unova mucherechedzo wekuti huwandu hwemafuta ari mumuviri hunenge huchideredzwa.
Gweta rinoshanda neimwe makambani yemunyika.
Dr. Tendai Charity Nengavanoti, pavaka rwara ne COVID-19, vaka piwa mubhedha kwa Mutare uko. Pavaka ona vanhu vaiva vapiwa mubhedha, vakanga vaine miviri yakakurisa. Dr. Nengavanoti, pavaka ziva nezvedenda iri kure rakapera, vakatanga kuita zvokufamba vachigwinyisa muviri wavo. Vanoti vane chokwadi kuti kusimbisa kwavaiita nyama dzavo kwakabatsira zvikuru mukupora kwavo.
Ndakatanga kufamba and pandakatanga kufamba breathing yangu ndaifemereka, even ndangofamba ma steps mashoma, breathing yangu yakaimprova and zvinokwanisa kuve zvakatobetsera murecovery yangu in this case. Yes, zvakandirwarisa, but I think kuti kufamba kwandakaita ndika lose some weight ndokwakatobetsera kuti ndikwanise kurecover.
Dr. Nengavanoti, mudzinza ravo mune vanhu vane mhumu mukuru pamwe nehuremu husingawirirane nehurefu hwavo. Vanoti vazhinji vevanhu ava vanorwara nezvirwere zveshuga, high blood pressure, zvinoita kuti vadhererwe nezvirwere zvakawanda zvinosanganisira COVID-19. Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vanoti veruzhinji vanofanirwa kugara vachigwinyisa miviri yavo kuburikidza nekuita mitambo kana mabasa anoita kuti vabude dikita. Muzvinafundo Matarira vanoti kubudisa dikita mumuviri kunoita kuti tsinga dzinoendesa mweya kumapapu dzigare dzakavhurika.
Ngatiregerei miviri yedu ichikurisa, nokuti vaya vose vanokurisa muviri vanonyanya kubatwa nedenda iri. Vaya vose vane diabetes, vaya vose vane asthma, vaya vose vane BP yakakwira, vaya vose vane pneumonia dzakasiyana siyana. Ngatizvichengetedzei.
Muzvinafundo Matarira vanoti paongororo yavakaita kuEpworth neMuharare zvakaonekwa kuti vanhu ava vaisaziva kuti denda reCOVID-19 rinokwanisa kuparadzirwawo nevanhu vasina zvinoratidza kuti vane denda iri asi vainaro. Izvo vanoti zviri kuita kuti denda iri ripararire zvakanyanyisa.
Tiri kuUniversity of Zimbabwe neZimbabwe College of Health Sciences nevamabhizinesi takafunga kuita yatinoti National Booth Program kuti tiwane ruzivo rwezviri kuitika. Takawana kuti vanhu vakuziva kuti COVID-19 inobata munhu sei, asi panowanikwa ruzhinji rusingazivi kuti masymptoms eCOVID awa pane rimwe riya rinonzi no symptom, pana chaunonzwa asi une COVID. Izvi ndozvatakaona kuti vazhinji vedu vomuZimbabwe havazvinzwisisi.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga, ndizvo zviri kukwidzawo matenda emoyo, upofu nekugurwa kwemakumbo. Zvokuti COVID-19 ikabata vanhu vakadai vasiri kutora mishonga inokwanisa kuvauraya. Ongororo yakaitwawo zvakare nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavano vanoti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji pamusoro pechirwere cheshuga, nokuti zvakaonekwa kuti vanhu vanonyanya kuvhiringwa nedenda reCOVID-19 vanhu vane zvirwere zveshuga, high blood pressure, uye nguva zhinji vari vanhu vanenge vasiri pamushonga. Asi Dr. Mudavano vanoti chirongwa ichi chakambomiswa nekuda kwemitemo yakatarwa nebazi reutano iyo isingabvumidze kuungana kwevanhu munguva ino yekurwisa COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo yechidzoka kwafamba gore nemwedzi inoraudzira musina nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rachenderanwa nePremier Soccer League riri kuda kuti zvikwata zviungane zviri mumapoka mumaguta eBulawayo, Harare, Mutare nezvichavane zvina zvapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichipinda masemifinari. Ezi, vari kuitira kuti zvikwata zvisapambe nzendo refu. VPSO vari kuda kuti zvikwata zvishanu zviungane muHarare, zvimwe zvishanu vamutare, zvikwata zvina muBulawayo nezvimwe zvina kuzvishavane mitambo ichizotambwa kwemavhiki mashanu. Asi mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele vanoti gwaro iri harisati rave chisungo sezvo vachiri vakamirira kunzwa kune vezifa avo vanotungamira nhabvu munyika. VPSO vanoti vari kutarisira kuti kunyoreswa kwevatambi kunge kwapera musi wa31 kukadzi mitambo ichizotanga muna kubvumbi. Vanoti mwaka uno havasi kukwanisa kutevedzera urongwa hwemazuva ese nemhaka yekuoma kwaita nyaya dzemari nemhaka yechirwere checovid-19. Zvikwata zvese zvichakwikwidza muPSL zviri kutarisirwa kubvisa mari inoita iyo zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti 2500 yekunyoresa. Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanotai zvinhu zvaive zvakanaka, hurumende yaifanira kubatsira zvikwata nemari sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Munguva ine COVID zvikwata zvemuZimbabwe zvinogona kubatsirwa nemhaka yekuti hurumende inofanira kuti ipote ichiti apo neapo ichiwapawo chouviri. Hurumende yedu haisi kukwanisa kuita izvozvo, saka pakatoomei.
Mutevheri wemutambo wenhabvu vaAlfius Macheka vanoti mitambo ikadzoka FC Platinum inotora zvekare mukombe sezvo yaita gadziriro nekukwikwidza kwayo muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
Panguva iyo venhabvu vaine nzara yekupinda munhandare. Mangwana mangwanani Mary N. Msonda ari kutungamira chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mumutambo wekutanga wezuva rimwe nePakistan. Uyu ndiwo mutambo weZimbabwe wekutanga kubva muna Chivabvu 2019 uyezve wekutanga pakati pePakistan neZimbabwe mucricket yevanhukadzi. Zimbabwe yaunganidza vatambi vayo vane mukurumbira vanoti Modesta Mpachikwa, Pelagia Mujaji, Precious Marange, Tasmia Granger, Ashley Ndiraya nevamwe vakaita sa Francis Chipare na Kellys Ndlovu avo vari kutambira nyika kekutanga. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi iyo inosanganisira mat20 iri kupera musi wa20 kukadzi. Pakistan neZimbabwe dziri kushandisa mitambo iyi kugadzirira makundano eICC World Cup Qualifiers 2019 ayo ari kuitwa muna Chikumi naChikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau dzemitambo, chikwata cheTampa Bay Buccaneers ndicho chakakunda neZuro mumafinari yemutambo weAmerican Football kana kuti Super Bowl 55. Tampa Bay Buccaneers yakakunda Kansas City Chiefs 31-9 muRaymond James Stadium kutamba kuFlorida. Mutambi ane mukurumbira Tom Brady akatungamira Tampa Bay Buccaneers akapinda munhoroondo yekusimudza mukombe weLombard Trophy kanosvika kanomwe kutodarika zvikwata zvose zviri muNational Football League. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 apo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba huchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCOVID-19 haisi nyaya yechimbi chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo yekuburikidza nekupesvedzera kwavakaita mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha zitumire ku Studio 7 at viewinews.com. Munokwanisa kuzwa nao dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele.